manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri ndira 17 2017
makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai voparura urongwa hwekupinda muvanhu kuti vanzwe pfungwa dzavo pamusoro pemubatanidzwa wemapato.
Gurukota rinona nezvematunhu vaSevia Kasukuwere vanoti vane dzimba dzakavakwa pane dzimba dzakavakwa dziri pamutemo dzakavhiringidzwa nemafashamu emvura uye vanoti vanhu ava vasikuzobatsirwa nehurumende.
Vana chiremba vonyunyuta kuhurumende vachiti havasi kubatwa zvakanaka kumabasa kwavo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti vachaita misangano matunhu ose emunyika. Yakanangana nekubvunza veruzhinji pavamire pamusoro penyaya yeurongwa hwekuumbwa kwemubatanidzwa wemapato pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Mutorodo wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Vatsvangirai vakatarisirwa kuparura misangano iyi nechishanu mudunhu reMatabeleland South vasati vaenda kuMatabeleland North, Bulawayo, Masvingo pamwe nemamwe matunhu ose munyika. Mashoko aburitswa nemutauriri wavatsvangirai vaLuk Tamborinyoka anoti kunyange komiti yepamusoro yebato ravo yeNational Council yakatambira hwaro hwekuumbwa kwemubatanidzwa wemapato anopikisa pamberi pesarudzo, vatsvangirai vanoda kupa mukana kuvatsigiri vavo hwekupa pfungwa dzavo panyaya yemubatanidzwa uyu. Mumwe mugari wemuHarare uye ari mutsigiri webato reZimbabwe People First Amai Leonora Matutu vanoti vanotsigira danho riri kutorwa navatsvangirai iri.
Ndinononge zvinhu zvakanaka nekuti mavhotsi sezvataurwa anokwirirawo and hazvinhu zvakangonaka ndokuona zvirizvo.
Asi amai Virginia Nepure vanogara mumusha weAllen Park muno muHarare vaudza Studio 7 kuti chinhu chakanaka kuti vatungamiriri vatange vaenda kuvanhu kunovabvunza zvavanoda kuti zviitwe vasati vatora matanho ane chekuita neramangwana ravo.
Ndinoona chiri chinhu chakanaka, at least kaona munhu wekutaura naye tirazvo zvakawanda zvekutaura, asi nyaya yekuti unenge usina access pamwe yekuti pamwe hauna TV, hauna foni kana redhiyo, asi kwaya kukataurwa newe face to face unotaurawo zviri pamwoyo pako zvinhu zvofambira mberi. Ndinoona sechinhu chakanaka.
Kunyange hazvo vanhu vakawanda vachiti mapato anopikisa anofanira kupinda musarudzo idzi akabatana, pane vamwe vatsigiri veMDCT vakaita samuzvare kundai vambe vanoti vatsvangirai vanofanira kupinda musarudzo idzi vari vega sezvo vachiti vane mukana wakakura kwazvo wekukunda musarudzo idzi vari vega.
Izvi zvekuto zvekubatanidza mapato izvi hatitombozvida, hatizvide because tsvangira yagara atori nemafotsi ake ende tikutomufotera ende ndewati kutoda akahwina kudhara murume uyauya ende pamberi naye.
MDCT inoti yakakunda musarudzo dzose dzapfuura asi iri kupomera mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nebato ravo reZANU-PF mhosva yekubirira musarudzo idzi. Nekune rumwe rutivi, ZANU-PF inotiwo yakakunda musarudzo idzi zviri pachena. Mapato anopikisa anoti nhaurirano dzekuumba mubatanidzwa pamberi pesarudzo dzegore rinouya dzave pachinhano chepamusoro, asi vanoziva nezviri kuitika munharirano idzi vanoti vatungamiriri vemapato anopikisa aya vari kuita makakatanwa ekuti achanga achitungamirira mubatanidzwa uyu ndiani. Zvichakadaro, dzimwe nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo enyika dzinoti ZANU-PF inogona kuramba iri muutongi kana mapato anopikisa akapinda musarudzo dzegore rinouya akapatsurana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Gurukota runura nezvematunhu vasevia kasukwere vanoti hurumende haisi kuzopa muripo kune vanhu vakaparadzirwa midziyo yavo nemafashamu muHarare kana dzimba idzi dzakavakwa munzvimbo dzisingabvumidzwe. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vakasukwere vati vanhu vakapa vanhu mvumo yekuvaka pese pese ndivo vanofanira kuripa vanhu vane dzimba dzakaparadzwa nemafashamu, sezvo dzimba idzi dzange dzakavakirwa pasingabvumidzwe.
Kana mvura yakuya iwe wakavaka panofamba nemvura, hapana zvaunogona kuita because zvinotiremera. Hazviringazova basa redu rekunzi ko maregerera sei munhu akagara pawetland achizara mvura iye achiziva kuti paakagara pachi. Inyaya yehuori inouya iyoyo kuti takaregerera vanhu vachingovaka nenzvimbo dzakanga dzakasiyiwa. Hauzoupenzi kuti dzimwe nzvimbo dzanga dzakasiyiwa dzaizivikanwa kare kuti idzi hadzikwanisi kuvakwa dzimba.
Asi vati bazi ravo kuburikidza nebandiko reCivil Protection Unit riri kubatsira vese vari kuwirwa nedambudziko remafashamu mumatunhu ese munyika. MuHarare chete mune mhuri dzinodarika makumi matanhatu dzakapusirwa dzimba nekurasikirwa nemidziyo zvichitevera mafashamu ari kukonzerwa nemvura iri kunaya zvakanyanya munyika yose. Vakasukuwere avo vange vaine gurukota rezveutano vaDavid Parirenyatwa vashora kanzuro yeHarare nekusaita basa nemazvo zvikuru sei mumisha yakaita seMbare vachiti marara haasi kutakurwa uye kanzuro iyi haina hanya. Vagari vaudza vakasukuwere kuti vari kubhadhariswa mari nemakoronyera uye marara haasi kutakurwa vachiti izvo ndizvo zviri kukonzera zvirwere. Vakasukuwere vavimbisa kugadzirisa dambudziko iri nekukasika. Vakasanobata chinzvimbo chemunyori mukuru wekanzuro yeHarare amai Josephine Ncube vabvuma kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumisha yakaita seMbare vachiti vane urongwa hwekusimudzira musika weMbare asi vatiwo vagari vanofanira kubhadhara mitero.
Zviri kuitika izvozvo nenhau yekuti varimi vavo vanenge vasina kupeya kukanzu. And I have been here. I come here early in the morning, 6 o'clock, to see what is happening. The farmers come in, they don't pay. Then people manipulate them because they will come and say, where is your receipt? You have no receipt, give me so much.
Vati gore rino chete, vachashandisa mamiriyoni gumi emadhora ekugadzirisa musika weMbare. Zvichakadai, vaparenyatwa vati dambudziko retyphoid harigone kupera kana nyaya dzemarara nesewage dzisina kugadziriswa. Pane vanhu gumi vakatofa netyphoid munyika yose uye vaviri vacho vange vari vekuMbare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvichakadaro, bato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai rinotiwo manyepo ari kutaurwa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukwere kuti ndiro rine chekuita nekuparara kwemakanzuro mazhinji emunyika uye kushaya kwevanhu vanodarika mazana mashanu gore rapera nezvirwere zvaikonzerwa nekushayikwa kweutsanana. Mutauriri weMDCT Vaobert Gutu vanoti makanzuro ari pasi pebato ravo ari kurarama zvakaoma zvichitevera kupindira kwakaita hurumende yeZANU-PF mumafambisiro emakanzuro. Vagutu vanotiwo kutorwa kwakaitwa magwenya emoto aive pasi pekanzuro yeHarare neUlawayo achipiwa kuzesa pamwe nemadhamu emvura achiiswa pasi pezinwa ndezvimwe zvezvinhu zvakadzorera shure budiriro yemakanzuro. Vakasukuwere vari kupomera makanzuro ari pasi pebato rinopikisa reMDC uori pamwewo nekusafambisa makanzuro zvakanaka. Ngatinzwe hurukuru yataita navagutu pamusoro penyaya iyi.
Mashoko aminista Sevia Kasukwere, tisingadi kurova imbwa takaviga mpini, tingangoti ndokunonzi kurotomoka, kurasha muromo zvamuchose. Nokuti vakasukwere ivo segurukota rinoona nezvematunhu vanozviziva kuti makanzuro edu kana kuti makanzuro ari pasi peMDC haapuwi mukana zvamuchose wokuti vakwanise kunge vachiita basa nemazvo. Zuva nezuva, nguva nenguva, vanovhiringwa vano gara vaka viringwa vachipwa zvimutemo zvokuti musadai kana kuti itai izvi vasingawane mukana chaiwo kana wokukolekta yatingangoti muchirungu revenue kana kuti mari inozovapa mukana wokuti vape maservices kuvagari venzvimbo dzavo dzavanenge vachitungamirira.
Machitsa here nyunyuto yenyu iyi kuna vakasuku here?
Tasvitsa nyunyuto kuna vakasuku here. Tsamba iyi yakatosvitswa tisati taibudisa zvataita nhasi kuibudisa in the public domain. Vakatenge tanyora tsamba ichienda kuhofisi yaminista kasuku here vachiudzwa kuti ndo matambudziko aripo.
Asi okava kutu mumakanzuro yenyu imomu muri kunziwo mune huori hwakakomba huri kutarisawo zvakare makanzuro kusimuka.
Isu tiri bato rakanakira kuti hatirovi mbwa takaviga mupini. Takabuda pachena kuti kana uchiita zvehuori uri munhu weMDC kunyanya-nyanya uri mumiririri weMDC mungava mucouncil kana muparliament tinosiyana newe zvekumhanya zvechop-chop. Ndofunga vatereri vangangorangarira kuti mugore ra-2010 MDC takatoseta rekodi tikaseta history tikadzinga kanzuro yose yedu yekuchitungwiza. Asi tose tinoziva zvakaitika minista Chombo vachiriwo minista welocal government vakabva vati norambai muri pamabasa.
Avanga vari mutauriri weMDC Tivao Betty Gutu vari parunare muHarare neStudio 7.
Mufundisi Patrick Mugadza vesvondo yeRemnant Pentecostal Church vachiri muusungwa zvitevera kusungwa kwavakaitwa nezuro pamusoro pemashoko avanonzi vakataura ekuti vakaudzwa naMwari kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachafa gore rino muna gumiguru. Mumashoko avo mufundisi Mugadza vanoti vakaudzwa naMwari pavainamata musi wa26 zvita gore rapera kuti vaMugabe vachafa musi wa17 gumiguru gore rino, uye vakakurudzira mutungamiri wenyika kuti ashinge kunamata kuti asasangane nerufu urwo.
Gweta ravaMugadza uye vari nhengo yesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaGift Mutisi vaudza Studio 7 kuti vaMugadza vakatarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana vachipomerwa mhosva yekuita zvinhu zvisina maturo. VaMutisi vanoti vaswera kukamba yemapurisa yeHarare Central uko kwakachengetedzwa vaMugadza kwavanga vachisainiswa magwaro ekupomerwa mhosva zviri pamutemo kana kuti mawarned and cautioned statements. VaMutisi vanoti vaMugadza vari kuramba vakatsika madziro vachiti havasi kuzobhadhara faindi pamhosva yavari kupomerwa iyi sezvo vachiramba vakamira nerokuti zvavakataura havasivo vakazvifunga asi kuti zvinhu zvavakataurirwa naMwari. VaMutisi vati vaMugadza vanoimbawo kuti kusungwa kwavakaitwa kutyora kodzero dzavo dzekunamata vakasununguka.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Dare repamusoro-soro reUnited Nations razivisa nhasi kuti Ukraine yakakwirira Russia kumatare edzimhosva ichipomera mhosva yeugandanga pamwe nekupatsanura kwayakaita Crimea uye kubatsira nemari masangano akapanduka.
Mutungamiri wehurumende yeTurkey vaBinali Yildirim vatsinhira kuti hurumende yavo yakasunga anofungidzirwa kuti ndiye akauraya vanhu makumi matatu nevapfumbamwe musi wegoredzva, uye anonzi vanhu ava vanonzi vaive mune imwe imba yekutandarira muguta reInstanbul.
Mutungamiri weBritain amai Theresa May vanoti Britain ichatsvaka nzira yekubuda nayo zvakanaka mubatanidzwa European Union. mumashoko avo nhasi pamberi pevamiriri vedzimwe nyika nevashandi vemuhurumende yavo muLondon. Amai mei vati havasi kuzotevera chibvumirano chichasiya Britain yaisa rimwe gumbo muEuropean Union, rimwe riri kunze.
Kunyange hazvo vanhu vakawanda munyika vari kufara kuti mvura gore rino yaturuka uye vachazadza matura, zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuzvivakwa zvenyika zvakaita semigwagwa iyo yazara makomba. Mugwagwa mukuru ungadai uchiunza mamiriyoni nemamiriyoni nemadhora munyika kuburikidza nemitero yemotokari nemabhazi anenge akatakura zvinhu mugwagwa weBite Bridge Harare kusvika Chirundu, asi vakawanda vanoti mugwagwa uyu wava maziva ndadzoka. Nyanzvi munyatsi zveupfumi vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe, Dr. Gift Mugano, vanoti migwagwa ndihwo upfumi.
Mugwagwa kande inobatsira nyaya dzekufambiswa kwevanhu, kufambiswa kwezvigadzirwa. Pasina mugwagwa hapana upenyu, hapana upfumi hwenyika.
Mugwagwa weBite Bridge Harare kusvika Chirundu unoshandiswawo nenyika dzakawanda dzemuSADC, idzo dzave kuronga kutsvaga mumwe mugwagwa nenyaya yekusambira zvakanaka kwezvinhu muZimbabwe. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu, Dr. Joram Gumbo, vanotenda kuti mugwagwa uyu wakakosha zvikuru.
Mugwagwa weBite Bridge uchienda kuChirundu uchipfuura nomuHarare naMasvingo ndiwo mugwagwa womuSouthern Africa yatinoti SADC wakakosha zvikuru maererano nenyaya yeupfumi hwenyika dziri muno muSADC nenyika dziri kumusoro kwedu, yatingati dzekomesa kana kuti dzimwe dziri kunana DRC zvichira kumusoro kweAfrica. Bite Bridge Border Post ndiyo inonzi iyo muSouthern Africa mese kana kuti muAfrica is the busiest.
Dr. Gumbo vanoti kutanga gore rino mugwagwa weBite Bridge kusvika Chirundu unenge wave kugadziriswa.
Mari yatakawanikidza ndeyekutangisa kuvandudza mugwagwa uyu kuti uve namalaini atingati 4 lanes, wokuti maviri anenge akanangana nokukwira kuno kuHarare, maviri anenge akanangana nokuenda kuBite Bridge. Iroro basa charitangisa mukutanga kwegore rino. Vatakapa basa iroro vakawanikidza mari, vari kutotunza michini yavo. Vatichakumbira mukuru wenyika kuti vatiitire yatinoti ground breaking ceremony, uyezve tinoda kutaura zvekuti migwagwa mikuruwo futi yakaita senobva Bidenshima nekuVictoria Falls iri kugadzirira zvakare pagore rino.
Mugwagwa uyu waurayawo vanhu vakawanda zvikuru sezvo uchishandiswa nevanoenda kunotenga zvinhu kuSouth Africa kana kuti macross border traders. Mukuru weInternational Cross Borders Association vaDennis Juru vanotenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mugwagwa uyu.
Mugwagwa iwo wekukanganisa nekuti unosvikira kuko kuti kune avo vari kutenga zvinhu nekunotengesa, vamwe vacho vari kufamba nedzimotokari dzavo. Saka unosvikira kuko kuti kana wausiku vamwe havasi kuzofamba, vari kubva vatombopaka kumbomira nekuti mugwagwa wakaipa zvikurusa.
Nyanzvi munyatsi zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanotivo nyaya yekuti migwagwa haina kumira zvakanaka iri kupa kuti zvinhu zvakawanda zvinogadzirwa muZimbabwe zvidhure.
Kushaikwa kweNational Railways yeZimbabwe kunoita kuti makambani anga achishandisa transport inodhura kuti vaendese zvinhu zvavo kunyanza.
Dr. Gumbo vanotiwo kugadzira mugwagwa weBite Bridge Harare kusvika Chirundu kunokwanisawo kuwanisa vanhu zviuru mazana matatu mabasa. Asi Dr. Mugano vanoti nenyaya yeuori huri muZimbabwe, nyaya yekuti vanhu vawane mabasa zvinogona kuva zviroto.
Mukatarisa mitemo inonga iripo inonga yenzi kana uri uri constructor weZimbabwe, utingati small businesses, ma SME, unofona ngaone bank guarantee ye 10 million. Nenhamo mari yaiti vanhu munyika mazana ndeipi kambani ne 10 million bank ne bank guarantee ye 10 million? Tozouya kuvanhu vacho weZimbabwe vanofana kunga vaibata piki nemafoshoro, unoona muChina ari kumhanya nebhara.
Nyaya yekusagadzirisa migwagwa ndiyo yaikuita kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama panyaya yekukwezva vekunze vanenge vachida kutanga mabhizimisi munyika.
Kwasara mazuva maviri kuti mutungamiri mutsva weAmerica vaDonald Trump vagadzwe muguta reWashington DC. VaTrump vari kutora basa riri kusiyiva navaBarack Obama avanga vari pachigaro kwemakore masere. Nzira dzose dziri kutarisirwa kunge dzakananga kuWashington kumabiko emusi wechishanu, kunyange hazvo kuri kutarisirwa kuti kuchange kune vanhu vachanga vachiratidzira. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, amai Esther Togara, vanoti vanoshuwira yekuti hurumende yavaTrump ichakwanisa kuita mabasa anobatsira nyika dzemuAfrica neZimbabwe. Marvelous Muhlanganya weStudio 7 aita hurukuro naamai Togara pamusoro penyaya iyi.
Zvatiri kuona zviri kuitika munomu ndezvekuti kunyange zvirimo zvakasiyana siyana zviri kuitika, asi chinofadza ndechekuti mune runyararo, hamuna kukwadzana kana kukanganisirana zvimwe. Ya, ndikureva kuti muri kuitika democracy yacho iri kuitika, asi chinofadza ndechekuti vanhu vari kungoita kutaurirana kwete kukanganisana nekukuvadzana kunyange nezvinokuvadza kana zvinouraya.
Tinoona imi muri muNew York kunova iko kunobva vaDonald Trump vachange vachigadzwa nechishanu. Kwakamira sei kuNew York ikoko?
KuNew York vanhu vari kutaura taura kuri raiti, hakuna hako zvinotyisa. Tototarisira kuona kuti vazhinji ndofunga vachabuda vachienda kunoona kunowitinisa nguva yacho iyoyo. Tinofara chaizvo tirimo muno muNew York macho. Tinofadza zviri kuitika zvacho zvechokwadi, tiri kuzviona, ndo demokrasi yacho. Ende tirimo zveshuwa.
Tinoonazve kuti vaTrump vachagadzwa muno muWashington DC nechishanu, uyezve pari kurongwa ipo kuti pave nevamwe vanenge vachiratidzira musi iwoyo nemusi unotevera. Munoona izvi zvichizokanganisa here kugadzwa kwavo?
Zvinhu zvacho zvinonetsa kunyatsonzwisisa, kuti tinyatsonzwisisa kuona kuti zvinogona kukanganisa kana kuti zvingadini. Takungotarisira tongoona zvinouya musi wacho iwoyo.
Imi dai maiwana mukana wekutaura navaDonald Trump vachangopinda muhofisi, zvii zvamaivaudzawo sechizvarwa cheZimbabwe?
Ndaiwana nguva yekutaura navo ndaingoti vangotiitira zvakanaka, vangoona munhu wese semunhu.
Tombodzokera kuna vaBarack Obama avo vachange vachisiya basa nemusi wechishanu vachitura matomo vachipa vaTrump. Dai maiwanawo mukana wekutaura navo maiva tichi nebasa ravakaita panguva apo vanga vari kutonga kwemakore masere?
Ndaivatenda kunyange nezvavakaita zvakasimudzira isusu vanhu vechitema. Zvinoratidza kuti vazhinji kunyange vamwe verudzi vari kutozvitenda kuona kuti vakashanda basa, saka vakarwa kukurwa kwakanaka.
Vanga vari amai Esther Togara, chizvarwa cheZimbabwe chiri muNew York muno muAmerica, vachitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7.
Sangano rinomirira vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti rakapa hurumende mazuva 14 kuti igadzirise zvinyunyuto zvavo maererano nemashandiro avo, kukundikana kwavo votora matano ekuramwa mabasa.
Mutungamiri wesangano iri Dr. Edgar Munatsi vanoti vakanyorera hurumende gwaro renyunyuto nechishanu chapfuura, uye zvimwe zviri mugwaro iri zvavanoda kuti zvigadziriswe inyaya dzemashandiro avana chiremba vanenge vachangopedza zvidzidzo zvavo, mihoro yavo, pamwe nekushayikwa kwezvinodiwa navana chiremba mukushanda kwavo zvakaita semishonga muzvipatara. Ngatinzwe hurukuro yataita naDr. Munatsi pamusoro penyaya iyi.
Gwaro rakanyorwa igwaro rekunyunyuta nekubatwa kuri kuitwa vachiremba nehurumende. Izvi zvakanyanya kunangana nemashandiro anoita machiremba kana achinge achangobva kuchikoro, nekuti vanofanira kushanda kwemakore maviri vachishanda vachiongororwa nana mazvikokota kuti vanyatsodzidzisa basa. Kana makore maviri apfuura vopiwa rimwe gore zverimwe chete ravanonzi vanofanira kunoshanda kuzvipatara zvekumamisha kumakana kumadistrict hospital. Wazopera gore iroro rochiremba ndopaanozonzi akubvumidzwa kuvhurawo pakewo kana kushandawo muzvipatara zvisiri zvehurumende. Dambudziko ririko izvonzi rekuti kuzvipatara zvisavanzichako hakutisina sekuti machiremba achandi. Ende hurumende yakatotaura pachena kuti ikoko hatichisina kwakazara. Saka isu nyunyuto yedu iri pakuti nyange zvakadaro kusinako kushanda, munhu anofanira kuti awane zvokuita asati abvumidzwa kushanda akazvimiririra. Isu ndopatinewo nyunyuto yedu ipapo kuti dai vagadzira pakuti sezvo hazvo hurumende isinga chakwanisi kutora machiremba kumaisa kuzvipatara zvekumamisha, vadii zvavo kuti orait machiremba acho achibvumidzwa kushandawo akazvimiririra kana pano rine papera makore maviri avanenge vachishanda vachiongororwa nana mazvikokota.
Saka hurumende yati yakupindura here pagwaro iri?
Asati taona mhinduro tiri takamirira kutinzwe kuti ivo vanoda kutorawo madanho api newaro ratikavanyorera.
Tingaonawo here imi sesangano ravana chiremba muchizotorawo matanho pamusoro penyunyuto yenyu kana hurumende yakanga yanonokawo kupindurai kana kutadzawo kupindurai zvinokugutsai?
Izvozvo chokwadi, nekuti even imo muhwaro macho takatonyora kuti hurumende tinokumbira kuti vatipindure kuitira kuti kana vachinge vasina kutipindura isu tichaonawo zvatingaita zvakafanana nekuenda kumagare ezimhosva kana kugara kudzimba tisingaende kubasa kusvika nyaya iyo yagadziriswa.
Tinoona kuti mune zvinyunyuto zvakawanda zvamuri kusangana nazvo savana chiremba. Pane zvamuri kuitirwawo here nehurumende kugadzirisa matambudziko iwaya?
Pane zvinhu hapana tati taona kunzwe kuti hurumende inenge ichingochema kuti iyo haina mari kuti gadzirise matambudziko iwaya, asi varwere vanenge vachinyanya kutambudzika isu mwoyo wedu unenge uchingorwadza pakuti ungadai wabatsira asi zvekushandisa zvese ndozvisipo.
Vanga vari mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Edgar Munatsi vari parunare muHarare neStudio 7.
Munao dzemitambo, vanofarira mutambo wecricket vanoti yave nguva yeshanduko nekuunza vatambi vatsva kana Zimbabwe ichida kudzokera kumazuva akare. Mutoredu wenhau dzemitambo Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Nyaya yekujiwa-jiwa kwemachevrons yatove imbo zvekuti vamwe vateveri vemutambo uyu vanoti havachabvunzwa nevana kudzimba dzavo kuti chikwata ichi chatamba sei asi kuti chajiwa ngani. Mutsigiri weCapes United vashingirai miti vanofarira zvekare chikwata checricket cheMidwest Rhinos. Vamiti vanoti vave kunyara pese pavanosvika kumba machevrons achangobva mukutamba.
Isusu semasupporters ecricket, cricket tinoida zvikuru, asi kana kuiona iko zvinoka hatichaoni. Takutongobvunzwa kunzi dead nevana yadyiwa ngani Zimbabwe cricket nhasi.
Machevron ayo aimbove pazvikwata zvine mukurumbira pasi rese awira pasi zvinotyisa zvekuti vave kurohwa nezvikwata zvepasi pasi zvakaita seIreland, Afghanistan neBangladesh. Zimbabwe yatarisana nekusabudirira kuenda kumakwikwi eWorld Cup ye-2019 mushure mekusandurwa kwemitemo neveInternational Cricket Council. Machevron ayo aingoenda kuWorld Cup vave kufanira kurwira chinzvimbo chavo kuti vatambe kumakundano epamusorosoro aya. Sekutaura kweveICC, zvikwata zvinenge zviri pamusorosoro zvinomwe muurongwa hweICC hwemutambo hwezuva rimwe chete pakupera kwagunyana pamwe chete neEngland ndizvo zvichaenda kuWorld Cup zvisina kurwira chinzvimbo. Zvikwata zvina zvinenge zviri pasi pasi muurongwa hwemutambo wezuva rimwe chete ihwohwo zvichatamba nezvikwata zvina kubva muICC World Cricket League neICC World Cricket Championship kurwira zvinzvimbo zviviri zvinenge zvasara. Pari zvino Zimbabwe iri kure nekuenda kuWorld Cup isina kutamburira sezvo iri pachinhanho chegumi muma-ICC ODI World Ranking, ipo pachidiwa zvikwata zvisere chete zvinongoenda kuWorld Cup zvisina kurwira zvinzvimbo. Chokwadi ndechekuti vateveri vemachevrons vari kuenda vachiitira vashoma nevashoma apo chikwata ichi chiri kutamba zvekuti vanofanira kutanga kukunda zviri mutsindo kuti vasapedzisire vachitamba munhandare musina vanhu. Sezviri kutaurwa neveruzhinji, vatambi varipo vagarisa zvekuti vave kuda vatambi vatsva vane zvinangwa zvitsva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi vechidiki vanenge vachitarisa nenyaya yekugadzwa kwemutungamiri mutsva weAmerica uyewo vachitarisawo zvakaitwa nava Barack Obama kunyika dzekuAfrica apo vainge vachitungamira musakanganwe chirongwa chevechidiki cheThe Connection.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001 202 465 0318. Sefra nguwa edu ya pera, gaiti motari samsore na uza nase.
Mutungamiri wa MDC, vamo genchangirai, woparura urongwa wekupinda muvanhu kuti vanzwe pfungwa dzavo, pamu batanidzwa wemapato anopikisa.
Guru kotara zvekutongwa kwematunhu vasevhi yakasukuwere, vanoti vane dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo, dzakavhiringidzwa nemafashamu, havasi kuzobatsirwa nehurumende.
Vana chiremba vonyunyuta kuhurumende vachiti havasi kubatwa zvakanaka kumabasa.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.